Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina mbudzi 21 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union rinopa Zimbabwe mamiriyoni makumanomwe emadhora emari yekuAmerica semari ichashandiswa mukubatsira kupedza nzara yakatasana neveruzhinji. Vanhu vakawanda vanorwara vari kutarisira kubatsirwa nechirongwa chakatanga kushanda nezuro muulawayo icho chiri kurapa pamwe nekutengera varwere mishonga pasina muripo. Nhasi makore maviri apfuura vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoziya basa muchire mekunge mauto apindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union rapa Zimbabwe mamiriyoni makumanomwe emadhora ekuAmerica semari ichashandiswa mukubatsira kupedza nzara yakatarisana neveruzhinji uye kubatsira munyaya dzehutano nekurima. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Izvi zvazoviswa nemumiriri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connor pamusangano waitwa nechikwata cheEU nechikwata chehurumende yeZimbabwe pamusangano wekuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU.
Zimbabwe is confronted with a critical humanitarian and socio-economic situation. We will continue our support to the poorest and most vulnerable in the country.
Sezvo Zimbabwe yakatarisana nenzara yakaomarara pamwe nekusamira zvakanaka kuupfumi, ticharamba tichibatsira kuvarombo awo vari paromana nzombe munyika. Nokudaro iyo iri kuzivisa yapa imwe mari inoita mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica kubatsira vakatarisana nenzara kuti vava nechikafu, uye nemamwe mamiriyoni 56 emadhora ekuAmerica yakanangana nebudiriro munyadze utano pamwe nekusimudzira nyadze kurima.
VaOconan vati kuvandudzwa kwenyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi hwenyika pamwe nekupedza uori zvinhu zvakakosha kuitira kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka. Mashoko avaOconan anouyawo apo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakati hapana vekunze vanoda kusima mari yavo munyika isina kugadzikana uye izere neuori pamwe nekusachengetedzwa kwemitemo. Nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu inyaya dzanga dziri mudariro zvakare pakati pehurumende yeZimbabwe neEU nhasi. Zvichakadai, vakafanobata chigaro chegurukota rinoitika kunze kwenyika vaJulai Moyo vati vane chivimbo chokuti zvese zvavanenge vasingawirirane neEU vachasvika pakunzwisisana. Ukama pakati peZimbabwe neEU nedzimwe nyika dzekumavirira hwakatanga kusamira zvakanaka pakatemerwa zvirango vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo vari muZANU-PF zvichitevera kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika uye kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Zvichakadai, hurumende yavaEmerson Mnangagwa inoti zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muZANU-PF zvinofanira kubviswa ichiti zvirango izvi zviri kunze kwemurau uye zviri kurwadza ruzhinji rweZimbabwe. Asi veEU pamwe neAmerica vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekuona kuti kodzero dzeveruzhinji dzachengetedzwa zvirango izvi zvisati zvabviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vanorwara vari kutarisira kubatsirwa nechirongwa chakatanga kushanda nezuro muulawayo icho chiri kurapa pamwe nekutengera varwere mishonga pasina muripo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
umwe mugari wemubulawa yova Jack Mpofu vakakuvara musana uye havasi kunyatsogona kufamba nekuda kwekukuvara uku. Vampofu vakabatsirwa pachipatara chemupilo muna Nyamavhuvhu vakange vave kunzwa zviri nani asi vakazotanga zvakare kurwadziwa munguva pfupi yapfuura. Vampofu ndemumwe wevanhu vakawanda vaonekwa zviri pachena pachipatara chakazvimirira chega chebulawayo West Memorial Clinic chiri mumusha weCowdrey Park. Vampofu avo vaimbove murwi wehondo yerusununguko vati vafara zvikuru nechirongwa ichi vachitiwo mari yemudyandigere yavanowana ishoma zvikuru zvekuti vange vasingakwanisi kuti vanorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende.
Ndauya nhasi panapa kuCowdrey Park ndawana madokta eripo ndikasvika ndikarapwa pachena ndina kumbobhadhara kana sendi ndizvo ndarapa mwari tripensinia ndinowana $500 kuti ndiende kumaprivate hazvishandi nekuti mari yacho izvinhu zvacho zvinotodhura ikoko. Ndafara zvikuru nechirongwa ichi chinoitika.
Mumwe mugari vawilliams dube vanoti vakwanisa kuonekwawo pachena pasi pechirongwa chimwe chete uye vafarawo nekuda kwechirongwa ichi.
Ndiri kunetswa noruoko kune chiveve ndizvo zvandiunza pano havatondipa matablets acho kuti nditotanga kutwamwa izvozvi nhasi kusvika 7 days dzangu dzakwana. Dei ndaenda kuprivate kana kuimwe nzvimbo ndanga chitobhadhara aya matablets kuda kuma 300 pound note. Izvozvi kuti ubve pano uende kumupilo kunodika $10 yetransport wosvika ikoko hapana madokta wosvika ikoko wana kuti zvinhu zvaunosvaka hapana zvinodisadvantaja vanhu nenzira dzakawanda.
Chirongwa chekubatsira varwere ichi chakavambwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pasi pesangano rinonzi Citizens Initiative chipangamazano musangano iri uye vari mumwewo vakatanga chirongwa checitizens clinics vafreeman chari vanoti vakaomba homwe yekuunganidza mari ichange ichibatsira mukurapisa vanoshaya. Bulawayo West Memorial Polyclinic ndicho chipatara chekutanga chaita chirongwa ichi icho chakatanga nezuro. Mukuru wechipatara ichi Dr. Atmo Chakanyuka vati vaona zvakakodzera kuve muchirongwa ichi sezvo chipatara chavo chiri munzvimbo inogara veruzhinji. Vati vari kushanda nana chiremba vashanu uye kusvika pari zvino vaona varwere vanopfuura 400.
Tiri kunyanya kuona vana vadiki diki pasi pezero re10 years nevanhu vakuru above 60 vapa mudyandigerevo vaya. Tinonyanya kuitira kuti tiona sekuti ndiwo mazero anonyanya kunetseka pamusana peutano uyewo havachakwanisi vazhinji vacho havachashandi havachakwanisi kubhadhara mitengo yemaprivate hospital yakaita seidwano. Uye tiri kutiwo even vasingasipa mazero aya tikaona kuti havasi kukwanisa vakangokwanisa kutsanangura kuti ini zero rangu ndine 20 kana 30 kana even 40 asi vasingakwanisi tiri kuvaona zvakare nekuvabatsirawo nemapiritsi akati chipenyu zvavo.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita ati ndemumwe wana chiremba vakadzingwa basa nehurumende munguva pfupi yapfuura uye aona zvakakodzera kuti apinde muchirongwa ichi sezvo achiziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende.
Kuzvipatara hakuna mana chiremba. So follow up ema patients pari zvino hapana arikumboita sei arikumboita hanya nawo mapatients. Vana gogo zvinin'ina zvedu nana CC vedu ana bhuti vedu vari kushupika vari kurwara ende chiri kunetsa chacho kuti vaende kunze kumaprivate kuri kudiwa mari dzakaita sedzakawandisa ende kwekudziwana kufanga kucommunity kwatiri kunoko havanhu havana havatorina. So isu sana chiremba taona zvakakodzera kuti tese tinge tichibetsirawo vanhu vachingovaonawo pachena.
Mukoti wezvemazino achange achishanda nechirongwa ichi Muzvare Tandazi Legumede vati vachange vachiongorora mazino evanhu pachena nemusi wemugovera.
Saturday tinenge tichiongorora tichiita maconsultations for all ages as from 10 a.m. to 1 p.m. tinenge tichiadvisa mapatients edu kuti vanofanira kuklinwa here kana kuti vanoda kubviswa kana kuti vanoda kuita mafillings.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa dii rehurumende kuti inotambira sei urongwa hwakadai panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Chirongwa chekuongorora varwere pachena ichi Mobulawayo chakatanga nezuro uye chinopera nemusi wemugovera asi chinotarisirwa kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. chirongwa ichi chiri kuyapa upenyu hwevarwere vakawanda huri munjodzi sezvo muzvipatara zvehurumende musina vana chiremba vakakwana nekuda kwemakakatanwa ari pakati pehurumende nana chiremba vadiki. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Apo hurumende kusvika nezuro yainge yadzinga basa vana chiremba mazana mana nemakumi matatu nevashanu vari kurangwa mabasa. Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti zvitunha zvave kuurera kumamochari nekushaya vana chiremba vanovhiya. Vamwe vanhu vanonzi vave kungorwara nekufira kudzimba, vamwe vachienda kuzvipatara zvinenge zvichiri kushanda zvakaita seKaranda Hospital. Sachigaro wesangano reHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti matare ekunzwa mhosva dziri kupomerwa vana chiremba ava kuzvipatara zvavo ari kuenderera mberi, uye vakawanda vari kutarisirwa kudzingwa pane mazana mana nemakumi matatu nevashanu ava. Panyaya yekuti ndiana achatora mabasa evari kudzingwa, Dr. Skosana vati vainge vanyora tsamba kumukuru mubazi rezveutano, Dr. Agnes Mahomva, kuti vaone kuti zvipatara zvingashandesei. Asi Dr. Mahomva vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Ndinoona paine dambudziko nekuti kubva patichi peikutanga ana chiremba ivavo vangadai vasina kumbobvira vadzingwa basa, nekuda kwekuti zvinodhurira nyika kudzidzisa chiremba pachishandiswa mari dzemataxpayers. Mangwana mozongofuma muchiti chiremba tamudzinga basa, motarisira kuti motangisa kurikuruta zvekare. Ndikuona nyika icharasikirwa zvikuru, nokuti pari zvino izvi kunotori nedzimwe nyika dzakatomirira kuti dzinge dzichitora iyo ana chiremba ivava vakadzidziswa nemari yeZimbabwe, pakashandiswa mari zhinji kuti vakwanise kunge vatrenwe, mafees avo angadai ari subsidized kana kuti dzimwe nguva hurumende yaitoshandisa mari yakawanda zvikuru.
Asika hurumende iri kuti vana chiremba ava vakaramba kuteerera mutongo weLabour Court, nekudaro ndosaka yatora danho iri.
Labour Court inogona kunge yakaisa mutongo, asi ana chiremba vakatsananguroka vakati vanga vasingatombokwanisa kuenda kumahearing nekuda kwekuti vanga vasina mari dzekunge vachiwana mari dzemabhazi, sezvo muchiziva kuti vazhinji vacho vana chiremba mapei yavo akanga adimburwa, vamwe vakanga vasingatombotambiri. Saka vaizokuenda sei kumahearing ivo vasina mari yacho yebhazi?
Tochitarisawo kuvarwere, zviri kukonzera matambudziko akaitawo sei semaonerenyu?
Iye, zvinezvi kune dambudziko guru munyika. Vanhu vazhinji vava kungorwarira kudzimba, vachifira kudzimba. Vamwewo ndo vanenge vaine angave aine mombe yake kana kunge anga aine chimwe chinhu chaanokwanisa kutengesa, ndo vamwe vari kutengesa voenda havo kumapuraivhete. Asi tiri kuonawo zvekare kune dambudziko guru kuna namai vakazvitakura, nekuda kwekuti vana mai vavo nekuda kwekuti vari kuti vakaenda kuzvipatara zvekanzuru zvefitofanari zvakavharwa, zvipatara zvehurumende zvakavharwa, vava kupedzesera vaakuenda kuna nambuya Nyamukuta, avo vatakanga tisashandise kwenguva yakareba. Kunova izvo kune njodzi huru, nekuda kwekuti pakava nenjodzi apo mai vakarasikirwa kana neropa kana kuti mwana akada kubuda akachinjika, tinoona kuti ana mbuya utano havakwanisi kunge vachizobatsira vana mai vavo. Saka taita dambudziko rekuti taakudzokera kuchinyakare, makare kare apo nyika yairaramiswa nanaivo ana mbuya Nyamukuta ivavo. Saka dambudziko rakakura. Tinoendawo zvekare kungava kumamochari, mitumbi iri kungoturikidzana nekuda kwekuti mapostmortem aya haasi kuitwa, nekuda kwekuti ana chiremba vanenge vachifanwa kusetifaya kuti munhu ashaya ashaya vaya havapowo zvekare. Saka tine dambudziko guru kuzvipatara uku, uye tava nedambudzikowo rekuti vanhu vakangoziva kuti kuchipatara hakuna chiremba havachaendi kuchipatara, vanhu vaakungorwarira kudzimba vachifira kudzimba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vafa muIraq uye vamwe vanhu makumi mana nevasere vakuvara nhasi zvichitevera kurwisana kwaitika pakati pemauto emunyika iyi nevanhu vari kuratidzira kusafarira kwavo hurumende yemubhagdad. Vamwe vanhu vanga vachiratidzira ava vaurayiwa nemabara epfuti pamwe neutsi hunokachidza. Mutungamiri weSri Lanka achangobva mukusarudzwa vaGotabaya Rajapaksa vagadza mukoma vavo vaMahinda Rajapaksa semutungamiri wehurumende yenyika iyi. Vaimbove mutungamiri weBenin vaThomas Boniyai vakadzoka munyika nezuro kuti vazoita musangano nemutungamiri wenyika vaPatrice Talon. Izvi zvaitika mushure memakore mashanu vayai vabva muusungwa hune chekuita negakava rezvematongerwo enyika munyika iyi. Pave nemaonero akasiyana-siyana pamashandisirwo echisimba nemapurisa pakuparadza vanhu vakanga vaungana pamuzinda webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nezuro, apo vanhu vakawanda vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Izvi zvinotevera musangano wekutaura kuruzhinji rwenyika waida kuitwa nemutungamiri weMDC pamuzinda wavo, uyo mapurisa anoti akanga asina kubvumidza kuti uitirwe mukati meguta nekuda kwekuti munenge muine vanhu nedzimotokari zvakawanda. Vamwe vanoti mapurisa akatyora kodzero dzevanhu vakanga vachizvifambira zvavo pamwe nenhengo dzebato reMDC nekutanga kurova vanhu kwavakaita. Asi vamwe vanoti mapurisa aifanirwa kutora matanho muchine mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kuteerera zvadzaiudzwa nemapurisa aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vaFarai Maguhu pamwe nemutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaObert Gutu vanove zvakare Gweta. Tatanga nekubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nezvakaitika muHarare nezuro.
Zvatakaona nezuro zvinhu zvinosiririsa vanhu vakakuwadzwa, ende vanhu ivo vanga vasiri ethreat kumapurisa, yatingati mapurisa anga ari kuactive self defense, asi vakarova vanhu vanga vachizvifambira uye vanga vachitotiza kubva pavari, vanga vachivadzingirira vachivarova. Saka zvinoratidza kuti mapurisa akadeployiwa kunotyora kodzero dzevanhu. Pakatyorwa kodzero dzakawanda dziri mubumbiro reconstitution yeZimbabwe, freedom of movement. Mudhorobha reHarare inzvimbo inotenderwa nekuti vafambe pamadiro, asi vamwe vakangorohwa nekuti vakawanikwa vachifamba mutaun. Pakatyorwa kodzero yefreedom of association, vanhu vanotenderwa kuti vaungane pakuwirirana kwavo mune bumbiro remutemo weZimbabwe. Asi nezuro vanhu vakarohwa kuti maurirei pano kuzoteerera vachamisa vachitaura. Saka ndakabatikana zvakanyanya nekuti zvinhu zvinosvibisa zita renyika.
Vagutu, maonero enyu pamhirizhonga yakaitika nezuro iyi.
Ndinoda kuti vateereri vanzwisise kuti pane anonzi muchirungu mafundamental human rights atarwa navaMaguhu, aripo zveshuwa kuti kune freedom of association, freedom of assembly, even freedom of movement. Asi ndoda kuti vateereri vazivezve kuti pasi rino rose hapana any right inonziyo pachirungu iri absolute. Zvinoreva kuti hapana right inonzi iyo inoitwa exercise with the absolute intention isingatarisiriwo kodzero dzevamwe. Ndoda kuti vateereri vazive kuti handisi kuti ini mapurisa kurova vanhu kwakanaka kana masoja kurova vanhu kwakanaka, asi ndiri kuda kuti muchirungu vanotivo we have to look at the both sides of the coin. Kana pachinge papwiwa inonziyo prohibition order, pamunoziva imi kuti mukaungana especially pasina prior notification na approval munoindafia not only ne traffic but nemamwe maactivities evamwewo varipo, moti by ginya tinoda kuti tiite ipapo patazenge tasina kutaura kuti tichaita. Then quite honestly,
hapana any country even in the United States kwauri koko jonga hongo andisi kuti chakata nama prinsa chakanaka but at the same time hapana nyika yanganzi hiyo munhu woga woga ngaite madira a Georgina regardless of the law and the rights of other people
vama guu zviri kutaurwa na vagutu munoti
dambudziko riripo apa ndiri kuti vagutu vanenge havasiri kunyatsa kunzwisisa zvandatanga kutaura inini kuti pakarohwa vanhu vanga vachizvifambira Harare it's a capital city of Zimbabwe ticharangarira isusu kuti gore rakapera kana ndisingakanganisi pane vanhu vakapfurwa muHarare vanga vasinei chekuita nedemonstration muna January zvekare we had the same problem yekuti vanhu vanongopfurwa mustreets vanhu vanongorohwa vachizvifambira saka isusu tiri kuti tisatatanga kutaura about the legality yekuti gathering yanga iri legal here kana kuti kwete tirikutarisa conduct yemapurisa yekungorova vanhu zviri indiscriminate mucapital city mavanoziva kuti it's a place of activity pakaroverwa vanhu ipapo pane mahofisi it's a public street zvekare yekuti vanhu vanenge vachifamba vachienda kwavari kuenda saka chekutanga chatiri kuda kunzwa ndechekukondema hunhu hwemapurisa yekuti vanorova vanhu sekunge vari kurova vana vavo chero vana vavo havatotenderwi
ndingambopinda here ipapo kobre jonga handisi kuti mapurisa zvaakaita zvakanaka but at the same time vanhu ngavasativo voita mapurisa voita kudena kana wanziwo sadai pane order inokurambidzwa kuti usadai kana usingawirani neorder yacho inda kumataredzi mhosva wochallenja order kwete kuti haivhiiwi ndinoita madiro aGeorgina where in the world can you have a situation yekuti vanhu vanoita zvakadaro ndopanozoita yainonzi muchirungu anarchy saka zvinonzi dzimwe nguva kana wadenhamangwiroka wotokwinya ndaona mupurisa vhidhiyo mupurisa akarohwa akarakazhwa avete pasi apa hazvitaurwe izvozvo mupurisa ari muuniform saka ndiri kuti vose mapurisa nevaya vanoitawo zvounyanya ngavadzidze kuzvidzora
vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaObert Gutu vanovegweta vari parunare muHarare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano recenter for natural resource governance uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare nestudio 7 zuva ranhasi makore maviri apfuura vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vakanyora tsamba kudare reparamende vachizivisa kuti vainge vasiya basa izvo zvakaitika apo dare reparamende rainge ratanga kuzeya nyaya yekuvabvisa pachigaro kana kuti impeachment godwin mangudla anotipa nyaya inotevera
I Robert Gabriel Mugabe in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Ini Robert Gabriel Mugabe, ndichitevedza zvinodiwa nemubiro remutemo yenyika, ndinozivisa nezvekusiya kwangu basa nhasi semutungamiriri weZimbabwe. Ndasiya basa iri ndega, mushure mekuona kuti muZimbabwe munofanirwa kuva nerunyararo mukutambidzanwa kwemasimba, izvo zvinoratidza kuremekedzwa kwemitemo yenyika, izvo zvinopa kuti munyika muve nekugadzikana kwenyika pamwe nerunyararo. Ndinokumbira kuti muzivise zviri pamutemo kusiya kwangu basa semutungamiriri wenyika.
Mutauri weparamende vaJacob Mudenda vakaverenga muparamende tsamba yekusiya basa kwava Mugabe. Mudare umu makaita mufaro usati wamboonekwa nhengo dzedare iri dzikatanga kuimba dzichiratidzira kufarira danho rakanga ratorwa navaMugabe. Muzvare Jesse Majome vaive nhengo yeparamende yeMDC vanoti vanofara kuva mumwe vakatsigira izvi vachiti kuenda kwava Mugabe ndicho chini chikuru chati chaitika munyika kubva muna 1980 vanoti vaMugabe ndiye munhu akakonzeresa matambudziko ese akatarisana neZimbabwe nhasi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vanotiwo zvange zvakakosha kuti paramende ibvise vaMugabe asi vanoti kunyange vachifara nekuenda kwavaMugabe vanoona sekuti bato ravo neveruzhinji vakashandiswa neZANU-PF vanoti havachafi zvakare vakabatana neZANU-PF panyaya ipi zvayo
tese mazimbabwens tese takashandiswa because haungati wagara almost 30 years une leader one isingati ubva muchigaro korera unonzwa kuti munhu utada kutora kuda kumubvisa mese munofara muchifunga kuti remangwana redu raanani tisingazivi kuti takabvisa bottle wine mubhodhoro sharo ramugabe tikanoisa mubhodhoro rekaso ratanhonga mubhini ndobva takaisa wine yacho iyoyo isina mvara
vanokokwera nhengo dzeMTC muNational Assembly vaProsper Mutsiami vatsinhira izvi.
Hatina president wokuti nyika iende mberi, asi kunyange zvakaoma kudaro hazvikwanisiki kuti pachazoitika chiitiko chekuti maMP eMDC tinobatana nemaMP ezano. Hatikwanisi kuti isusu tipinde muprogram ingave yakuda kudzinga ED kana kuita sei nekuti haisiyo program yedu. ED takatopedzana yekare tikaita kuti atadze kuwina election. Akazonogadzwa neconstitutional court. Isusu sebato reMDC ED takapedzana yekare ende hatikwanisi kusenza naye zvakare.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti kenda kwaMugabe muna 2017 kunoratidza kuti nyika inogona kubudirira kana vana veZimbabwe vakashanda pamwe chete. Dr. Zembe vanoti semaonero avo zvaratidza pachena kuti mutungamiri anogona kudzingwa basa, asi hapana chinoshanduka kana mitemo ikasachinjwa.
Saka makore maviri apfuura iko zvino taona kuti hapana utongi hwauya hwabudisa vanhu mumatambudziko nokuda kwokuti utongi huri kungoitwa neutongi hwomunhu huri kuitwa nemitemo yomunhu yakasiyiwa naMugabe yaapo yakazotorwa navakauya. Saka chidzidzo ichocho chokuti kana pakasauya mutemo wavanhu nyika inoramba ichingodonha vanhu vachingoparara.
Mutauri wesangano remubatanidzwa wamasangano anoshanda akazvimirira vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanhu vakapemberera ng'anga yakabata amai uroyi muna 2017. Vati chidzidzo chikuru ndechekuti masimba anofanira kutorwa negwara rakanaka. Vanotiwo kubatana kwevana veZimbabwe kunopedza matambudziko ese avainawo.
Tinoitaura zvakare tichiti inguva yakakosha kuti vanhu vagare pasi vaite nhaurirano kuti nyika yosimudzwa sei. Onai magetsi hakuna, mvura hakuna, vanhu vari kufira muzvipatara, madzimai ari kusungunukira munzvimbo isina kunaka. Zvose zvinoratidza kuti inyika isina utungamiri huri kusimbisa zvido zvevanhu. Nyika inoda donhodzo, vanhu ngavagare pasi vataurirane ndokusumudzira nyika. Makore maviri apfuura vaMugabe vaenda, the more things change the more they remain the same.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaJoel Mukusha vati kubatana kwakaita vanhu muZimbabwe pakubvisa vaMugabe ndiko kubatana kwavanofanira kuita zvakare pakugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Zvakashata ndezvokuti munoti zvebudiriro ngazvichiitwa, vamwe voti aiwa ngatichizvidhirisazve, toita zvebudiriro ngatichizvidhirisazve. Saka ipapo mukaona madaro munenge mune dambudziko guru chairo, ndo dambudziko rinowanikwa muZimbabwe. Dai tese takangodaro zvisinei kuti pati dzedu ndedzipi. Izvezvi tichitotaura zvimwe.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika munyaya dzeupfumi, utano nezvimwe, vakawanda vanoona sekuti pachine mukana wokugadzirisa zvese zviri kunetsa kana vana veZimbabwe vakabatana sezvavakaita pana vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika nezuro pamuzinda weMDC muHarare weMorgan Richard Tsvangirai House. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reEuropean Union rapa Zimbabwe mamiriyoni $10 emadhora emari yekuAmerica semari ichashandiswa mukubatsira kupedza nzara yakatarisana neveruzhinji munyika. Vanhu vakawanda vanorwara vari kutarisira kubatsirwa nechirongwa chakatanga kushanda nezuro muBulawayo, icho chiri kurapa pamwe nekutengera varwere mishonga pasina muripo. Nhasi makore maviri apfuura vaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosiya basa mushure mekunge mauto apindira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 lwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokuba kayikho kheshike kutsho ukuthi abantu bahlangana noluduboluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi ukuthi abantu sebesuka ke sebesiyathenga imali ku black market bosiphathelene i-cash benika ama premiums abo 60%.
Izakhamizi zakobulawayo zikhathazwa ukusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash.
Idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangelela i-TV yona le. Umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4%. Kumhla ka-18 ibile 4.8. Okutshengisa i-TV kayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane.
Ikansili yakobulawayo ithi ilakho kumisa ukusetshenziswa kwedamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba amanzi esemalutshwana kakhulu kuleli damu. Sokwedlule iminyaka emibili, umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende. Sizalethulela udaba olugcweleyo ngalokhu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakobulawayo zithi zikhathazekile ngokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe-EcoCash. Abantu bathi sekubahlukumeza, sekubanga ngamandla umkhuba omubi wenkohlakalo emsebenzini wemali. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu lokhe lingenelisi ukuthola imali emabhanga wona apha ikhulu lamadola kuphela kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga hayi ngathi vele akula improvement kulokho kusiba worse and worse. Akula mali enelisa ukutholwa ngabantu. Abantu lokho bephiwa ama 100, abanye baphiwa ama $50 ngelanga. Into esimangalisayo ukuthi umthuli Ncube wathi ethose print imali entsha. Wapromise abantu ukuthi uzabanikeza i 300 bond ngelanga. But kodwa konokho kakusenzakali. Into esimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe business baseZimbabwe ileyi imali siyibona izigcwele kwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha. Kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngapi siyagcwala kwasiphathelene imali ngayo emabhenki. So kusitshengisa ukuthi ayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni bayehluleka ukuyikontrola.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni laye uvumelana lo Sibanda ethi udubo lokusilela kwemali selungezelelwe laye kungasebenzi kahle kwe-EcoCash.
Indaba yokuwa kwe-EcoCash isiphambanise kakhulu abantu abasebenza ema-markets, ama-vendors, ama-traders ngoba yiyo indlela ade bethengisa ngayo. Sikwazi sonke ukuthi akula cash abantu bethengisa ngokunikana izimali emafonini. Ngemva kokuwa kwe-EcoCash ke kutsho ukuthi abantu bahlangana noluduba oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe izimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi ukuthi abantu sebesuka ke sebesiyathenga imali ku black market bosiphathelene i-cash benika ama premiums abo 60%.
Umnumzana Thomas Sithole uthi ukungasebenzi kuhle kwe-Eco Cash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha, kodwa umehluko kasiwuboni. Njalo sibona amalayini la alokhu siya esiba made ngamandla. Abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga, kodwa babelokudana okukhulu bethole ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. Okwe-Eco Cash lokhu kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade sebeqhuba ngayo i-business bebesebenzisa yona kakhulu i-Eco Cash, njalo lokubhadalana indleko zabo eziningi ezansuku zonke nje bese bethembele yona i-Eco Cash, njengoba sesitshilwa ngaphambilini ukuthi emabhanga imali kayitholakali. Pho-ke ke ukungahambi kuhle kwe-Eco Cash lokhu kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi. Bathe bezama ukuthi beyisebenzisela lapho sokuthiwa khona isibuyile back Eco Cash, badlelwa izimali zabo eziningi kakhulu. Abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi, abanye abasafundi lokuyisebenzisa le Eco Cash, basenkingeni enkulu kakhulu.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 emabhanga, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle, osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-Eco Cash luvele lungasabasebenzeli, okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisezambeni zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yakobulawayo ithi lakho kumisa ukusebenza idamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba isilinganiso samanzi esikulo sesiphansi kakhulu ngesikhathi amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esengezelelwe esuka ku-72 esiya ku-96 kusukela ngomvulo ozayo. Ikhansili sikhululekile moyo. Ukansila sikhululekile moyo wephumula leHyde Park njalo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakobulawayo uchasele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Nxa ngikhangele idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane, ngikhangele ukuthi iviki yona leyo umzingwane uyabe ngaselalutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8. Okutshengisa ukuthi iviki ayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane. Lawa manzi ngakwawo malutshwane. Okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemalutshwana. Emalutshwana enjalo silohlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlini zethu ezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki. So ama-reservoir levels zethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asupply ubulawayo. Enje njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa ngubulawayo. I-average yangukhona i-demand 155 megalitres kodwa thina senelisa ukukhipha i-110 megalitres ngelanga okutshengisela ukuthi thina vele sanelisa ukusupply less than what we are using. So nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezelele ukuthi singezelele ama-hours khona lokhu ukuthi zesu yasichithela emadamu amanzi ehlule kuyangena kuma-reservoir ama-reservoir levels zethu aphansi. Sizama ukuthi sinxa si-water shedda amalanga wona la ukuthi sebe sithi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki. sizama ukuthi sikhuphule ama reserve levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kunga reduce tu lapho kukhona sizagcina singasanelisi ukuthi sibanike wona manje.
Izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho?
Abantu bakobulawayo mina engiqoqisana laba abanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho kebe sokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kobulawayo siyamabhawuza amathathu. Kodwa siyakhankasa kuma-companies akobulawayo la uma-organization akobulawayo ukuthi labo balama-browsers abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolwesilalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo.
Lo ke ngu-councillor sikhululekile Moyo ophumula le-Hyde Park njalo ngumgcini sihlalo wekomidi ebona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokwedlule iminyaka emibili umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho. UMavis Gama ulonda Limbali eseHarare.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1,
mina uRobert Gabriel Mugabe phansi kuka section 96 subsection 1 wesisekelo sombuso seZimbabwe ngiyethula okusemthethweni isaziso sokwehla kwami esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kusukela manje. Leli nyathelo ngilithatha ngingabanjwanga ngamandla ngenhloso yesifiso sami sokulondoloza inhlalakahle kaZulu lokubona kusiba lokuthula elizweni ngesikhathi sokuqhubelana intambo zombuso ongelahlakela.
That underpins national security, peace, and stability.
Isimibili iminyaka uGabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende okwakhokhelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozibiza ngegama lokuthi yi-New Dispensation loba i-Second Republic. Abebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi khathesi babona ngani basetshenziswa ehlelweni lweZANU-PF olwalungelani labo lanxa kuyibo ababe sebelesikhathi eside behlabela ingoma yinye kodwa ngezizathu ezehlukeneyo. Okhokhela iqula lamalunga edale lephalamende awe-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi baphatheka kuleli nyathelo becabanga ukuthi kwakuzoletha inhlalakahle yabantu.
Isizathu sethu petition thina njengebandla leMDC kwakungukuthi sithi khona umgabu usehlulekile njalo singakhangela kakhulu bekulobuhlungu emandebeleni emiglenze emaswingo lapho kwabulawa khona izihlobo zethu kuground. So iningi lethu sasingakhangeleli ukuthi umgabu usebuleli lizwe, sasikhangelela khonokho ukuthi khona zabulawa lizwe ihlobo okukhona ukuthi umgabu kwamele ahambe. But udube ukuthi sasivele singazi ukuthi ozangena yinkanakata yenyuna nyoka ibululu sibili.
Kwengeza uMakhumalo ethi sekube sobala khathesi ukuba lelo nyathelo lalingelani lokulungisisa isimo elizweni. Kodwa abalandeli lenkokheli yeZANU-PF abagoqela umnumzana Munashe Mthutsa olilunga ledale lenkokheli yaleli bandla kobulawayo uthi leli nyathelo selilethe izithelo ezimbalwa.
Lilise kulilizwe elivulekileyo sokule lizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Uhulumende uvulile emkhonomi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi okwenziwa ngamalunga edale lephalamende ngalolo suku kwaba liphutha.
Asilani ngathini ngesikhiwa abathi ideology. Asilani ntambo yomcabango. Asikhethi kasicabangi. Sifuna konke. Umgabe nalo wayewine ngo-1980. Kumbeni amanye ama-election nje ahatshontshwa asekwazi. Kodwa ukuphuma kwakhe sonkeni esavotayo sathaba futhi. Isathi uNangagwa wangena sathaba okwakathese sikhalakhala. Kutsho ukuthi thina lathi ngasikabi njengabantu beGoli. EGoli bakhipha uMbeki engupresident we-ANC. Bakhipha uZuma. UMandela wayephume ngesikhathi sakhe. Thina ubona kwamasekafiki ngokusenezo sigaba.
Uqhubekethi uNtungagwa, uZulu weZimbabwe kanye lenkokheli yezombusazwe yaba lokusilela kolwazi lwendlela indaba ezinje eziphathwa ngayo. Osekhulayo okumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu, uPride Mkhono, uthi okwenzakala manje sekubavule amehlo ukuze kwelakusasa bengasetshenziswa njengalokho okwenzakala ngolwezi 2017.
Abantwana beZimbabwe babanjwa amehlo ngamasotsha ngoNovemba 2017, kodwa esesekufundileyo yikuthi hatshi kwelakusasa soze sithembe futhi ukuthi nxa sesifuna ukukhipha labo babengabusanga kahle amasotsha eseduzane, ngoba uNovemba 2017 wasitshengisela ukuthi hatshi bona abakufunayo kuphela imali lezikhundla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi etshela uZulu ukuba makabekezele ngoba ezimisele ukuthuthukisa inhlala kahle kaZulu kanye lokuguqula umnotho welizwe.
We are strong and a proud people. A nation.
Abantu abaqinileyo thina, isizwe samaqhawe namaqhawekazi. Fana laso isakhiwo sabokhokho seGreat Zimbabwe, sona isiqine sisabantu. Sizaqhubeka singabantu abaqine sisabantu. Simanyaniswa yimimoya yalabo abafela leli ilizwe. Sizaqhubeka siqiniswa yilokho esiyikho khona. Ukubalisa ukubekezela ngokuba lethemba lalabo abaphila kulezi nsuku bona abathembele ukuba kuzolunga. Asibuyele emuva sizodonsa kanikani sisiya phambili.
Kodwa uZulu, ingcwethi kwezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo bona bathi kabaseyikuvuma ukusetshenziswa ukugcwalisa uhlelo olubonakala luluhle kodwa lungolwabanye abalenjongo zabo. Lanxa libonakala luluhle ngaleso sikhathi, bathi olokususwa kwamgabe esikhundleni kwakungoluqondileyo kodwa lwangenelwa ngabalenjongo zabo lanxa babelubeka ngendlela eyayiqondana lolwabo kulokho ababekhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa ukutshaywa kwabalandeli bebandla le-MDC ngamapholisa phandle kwehofisi yabo eHarare izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umake wasebenzela uhlangothi lwezomvikela esigodlweni sikamongameli welemelika ese-White House, uFiona Hill ngomunye wabaphe ubufakazi kuphenyo olwenziwa ikomiti ebona ngezomvikela edale lephalamende e-House Intelligence Committee oludinga ukubona ukuthi umongameli Donald Trump wephula umthetho na ekukhulumisaneni lele-Ukraine ngokupha imigoqo andubana aphelelo lizwe uncedo lwemali yezomvikela. Abasekeli bebandla lezana PF bathi udlakela olusetshenziswe ngamapholisa izolo eHarare esigodlweni sebandla leMDC belulungile ngoba abasekeli beMDC bebesenza umsindo besenqabela uZulu ukwedlula emgwaqweni. Abanye njalo abasekeli bezana PF bathi abasekeli bebandla leMDC bekungamelanga babuthane phandle kwesigodlo sebandla labo. Kodwa abeMDC bathi kuyamangalisa ukuthi amapholisa engadumela abantu abazihlabelelayo bengenzanga dlakela. ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MTC umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lomnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ngikume lokudana izolo umpholisela nomunye uphume incenga kakhulu ukuthi bathi thathana abantu benu basake phakathi nxa bengasakwani abangagwananga phakathi baceleni behambe ngoba it's easy to control a crowd nxa i-crowd ingeyakho in politics. Asimisi lutho okwenziwa ngomongameli wenu wephathi yenu ngakuqhubeke kwenza phakathi but singaphambanisi indlela lokuthula lapha sokutoyitoyiwa etown ayisiko esikuvumeleneyo ayisiko esikufunayo and I think that was the most fair thing to do. But unfortunately, the leadership in this year, yes, we would want to use the name of the challenge. It's called the challenge. I like it. But it's the same. The African industry is the same. So now I'm going to TV, the social media, and online. We have the name. Not going to go to the but still, it's not going to be. I will reiterate again. I'm going it's total rubbish. They sabotage some of them. It must never happen. It must never be condoned. Whoever gets that instruction must face the music. And I wish I would present my appendix. I'm thinking about the only instruction in China. In China, I'm not going to have to come around to the why didn't you push them away? It's a little bit of
ye nanto udaba umnumzana Chabangu uyakhuluma lapho Chuma uthi ungani kukhona ukuchaya amanzi lapha esingakwazi ukuthi kuyini ukubona kanjani wena
kuvisibile ukuchaya kwabantu akumelakalanga ngani ngoba even lanxa abantu laba bebehlangene bendawonye umsebenzi wamapholisa esakhula siwufundiswa ngokufundisa abantu ngoku-informa ngokugcina ukuthula elizweni but nxa usiyachaya umuntu kutho ukuthi ayiseyumsebenzi wakho ofakelweyo kumbe oqhathelweyo abe sekuya njalo uthuma athi kanti indaba umongameli athi nxa engaphuma kusale kuvuka abantu bayathunjwa kusale kuvuma i-violence kutho ukuthi i-center yona ngokwayo is not compact i-center isidabukile umongameli kasakwanisi ukubusa kalibusi leli lizwe sokulabanye abantu abale power ababusayo abayibo asebeqalisa ukuthi kathesi nxa uphumile mongameli thani nabantu nxa uphumile mongameli abantu bayathunjwa bethunjwa futhi ngamapholisa bethunjwa futhi ngamasoja we said before ukuthi ilizwe leli lizabuseka nzima ngani ngokumnankagwa ngalithathanga ebantwini ulithethe emasotsheni so amasotsha yiwo lokhu ebusa umnankagwa nxa kumele abuse kumele abe lisotsha emnankagwa uyi-civilian
nanto daba Chuma
for starters ubamnankagwa ngasesivileni is a train cadder walwa impi enkululeko that's number one. Number two ilizwe ngalithathanga emasotsheni ngemva kwento eyenzakalayo ngo-November 2017 kakhumbule phela ubabuchabanga ntona 2018 sahamba ekhethweni wakhethwa ubamnankagwa and esekhethwe kunjalo kwaba lokuphikisana baze baya econcord econcord yafika yayehlisa eyakwehlisayo elibona nxa bengabantu abathi kona they observe i-rule of law uyamangala ukuthi bona kukho-ke which rule of law do they want to observe nxa bengasezibe observe yena le econcord eyakhuluma yadeclared hayi uwina now so inseli ngabe bona ukungabuseki kwelizwe leli partly it comes from i-MDP nangikwayo ukuthi lokhu idonsela eceleni vele asuke libuseki even labo kathesa be-MDP singabanika i-power siyibusa nini thina siyi-opposition singavele sidonsele eceleni akusena nto ezahamba vele ngoba vele akuhambi nxa kudonsela eceleni ngihlala nginika imizekelo sokuthi khangela konke even ku-America khona ngapho after the election u-Hillary Clinton eqiliwe usegcekeni ubaba u-Trump wathi hayi America first and wathiyana le-America wakwenza njani I mean wathiyana lo baba u-Trump yena wathi hayi asivumbeni i-America lo mkonomi wayo yikho kumele ngabe kuyenzakala even ngapha ukuthi asifundeni ukuthi bona nxa udliwa gracefully mina bengingu-MP ephelandabampompoma ngithi esengidliwe angizange ngiyileyo mesenzani ujaha owawenayo ephelandabampompoma kuthi angushas moya ngumbhuru wami lakathesi singahlangana siyama siyaxoxisana okhansela bembesi singahlangana siyaxoxisana akuliwa
uyaluzwa-ke udaba mnumzana Chabangu
phela nxa kuyukuthi uchamisa esikhuluma ngaye nguye oselamandla okuthi lizwe lingabuseki umnike nini phela buse nxa esekwanisa ukuthi fane sishona teledesha leyo atheli intabathi ukuthi kungabuseki ukuthi ukuthi yena ulamandla amaningi nalowo umuntu obuzayo, but I don't think yikho kwenzakalayo. Ubaba uMnangagwa ngizamithi lamhlanje ngubaba ngani ngoba vele uyabusa, we cannot change it. UMnangagwa into okumele ayinanzelele ngeyokuthi izandla zakhe zivele zingcolile kusukela khonale ngesikhathi sekupurawondi kuzozofika lamhlanje. Izandla zakhe vele kazange zibekile.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, isiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF. Abaphatheke emsebenzini wokuthwala uZulu lempahla babelomhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo olulokhe lukhathaza izihambi lokuhlukuluzwa lokutshontshelwa impahla ikakhulu emadolobheni amakhulu. Okuningi sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mhlangano owenzelwe ehotelini yeJameson eHarare izolo uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyenela be-dialogue on shelter. Wenziwa ngenjongo-ke yokuphuma leziqondiso okuzamele zilandelwe ngabakulu umsebenzi ukuze kuqedwe inkinga ezibhekana lezihambi. Osakhulayo uPichard Kahonga osebenzela inhlanganiso e-Safe and Inclusive Cities ekoBulawayo uthi lokho kubanikeza ithuba lokufundisana ukwenqabela inhlupho ezitholakala kulo msebenzi.
Iprogram leyi luhlelo lokuthi lwehlise mhlawumbe singathi ubudlwangudlwangu ezigabeni, ubudlwangudlwangu ekugadeni umchova, ukuthi abantu abatsha labo bethole okokwenza bengayenzi ubudlwangudlwangu bengaphili ngokusela.
Umnumzana Reggie Mavulwane ongumnini bhizimusi elamakhombi engunobhala jikelele njalo enhlanganisweni yeJehova Mubayi wakoBulawayo uthi bona sebefundisana ngomkhuba wokunakekela izihambi.
Umgadi nguye osenza sibe khona emgwaqweni ukuze lathi senelise ukuphilisa imuli zethu, so kufanele sibanakekele, sibaphathe ngendlela abafisa ukuphatha ngayo, kwenzela ukuthi lakusasa bahlale besikhumbula njalo basiseke.
Uchubeke ethi kanjalo sebesungule uhlelo lokufundisa izisebenzi zabo okugoqela abachayeli lababancedisayo ngokuqakatheka kokuphatha kuhle izihambi.
Ukudlangudlwangu kakuswelakali ngoba umuntu vele yena ngokwakhe uyahlupha ukuthi umfake endleleni eqondileyo, kodwa siyakuzama konke lokhu ukwenzela ukuthi kungaze kwaba yilukhana okungaphezu kwamandla ethu.
Umnumzana Tanmo Morima weBulawayo City Transit uthi basekela ngokugcweleyo iziqondiso lezi ezilawula umsebenzi wokuthwala kukaZulu.
Lokunye ukuthi customer care le-client charter siyifunda yena la, sifike maze sifika ngkhaya siyefundisa abo-conductor labo-driver bethu, singanathi masemsebenzini singaharasi ama-customer ngoba yiwo amakhiwa yethu. Besisebenza labo city council le-police lama-law enforcement agencies ukuthi besincedise ukuthi sibe le-safe at travel labantu bethu.
Abakade besemhlanganeni lo bavumelane ukuthi abalesifiso sokuphatheka kubhizimusi yokuthwala abantu kumele babe ngabazimisele ukuba ngamalunga enhlanganiso zabakulu umsebenzi, bathengele abatsheli lababancedisayo izembatho zamayunifomu, kube leziqondiso okumele zilandelwe ngabathwala uZulu okuthiwa yi-code of conduct, izisebenzi zabo zifundiswe njalo ukuphatha kuhle izihambi. Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe abayibo abaxoxela umhlangano bemanyene lezinye inhlanganiso bathi ezinye ke zenjongo yabo zokuqhuba umhlangano ofana lalo ikuqeda uhlupho oludalwa ke emadolobheni ngabezimota ezithwala abantu ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngomshikashika osokungenisa abaningi engozini. Lo mhlangano ungenwe ngabantu makhaza, amapholisa aweZimbabwe Republic Police, abengatsha zikahulumende ezijiyeneyo, labakhokhela omasipala abajiyeneyo emadolobheni ehlukeneyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Uxoxwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene labe-Plan International, JA Zimbabwe labe Dialogue on Shelter. Abangene lomhlangano bachayele ihlombe abathwala abantu koBulawayo ngokusebenza bemanyene besenhlanganiseni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe osigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ekuseni ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gande, salani ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.